A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 21st November 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African government's move to stop issuing birth certificates to children born of foreign parents.
We are also discussing the South African government's issuing of permits to Zimbabweans.
More than 1,000 Zimbabweans who applied for the permits using expired passports are being advised to go with their renewed passports to the Home Office.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri. Nasi tiriku kurukura mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk. Ya nguwe tuno sangana tichikurukura nyaya zinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Asi hazvireve kuti tinenge tichingoti vari kunze kwenyika chete vapinde muchirongwa. Aiwa, kana vari muZimbabwe tinokukokai kuti munge muchipinda muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura tichitarisa danho rinonzi riri kuda kutorwa nebazi rezvemukati menyika kana kuti Home Affairs Department yehurumende yeSouth Africa rekuti vanga vachidzika mutemo unorambidza vana vanozvarwa nevabereki vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti vange vachiwana mabirth certificates kana magwaro ekuzvarwa. Vana ivavo vanenge vasingazokwanisa kunge vachiwana mabirth certificates. Tinonzwa kuti zvakonzera bowa bowa pakati pezvizvarwa zvenyika dzekunze kusanganisira vana veZimbabwe pamwewo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti kuita kwakadai kutyora kodzero dzevana sezvo vana vasingazokwanisa kunge vachienda kuzvikoro kana vakanga vasina mabirth certificates. Uyewo mutemo wepasi rose unobvumidza kuti vana pavanenge vazvarwa ikoko vange vachiwaniswa mabirth certificates kunyange hazvo vasiri kuzenge vachiita atingati maautomatic citizenships kana kuti kuita zvizvarwa zvenyika idzodzo nokuti vanenge vangozvarwa zvinenge zvichienderana nemutemo wenyika iyoyo. Asi panonzi kupiwa gwaro rekuberekwa kana birth certificate ikodzero inofanira kunge ichipiwa mwana. Zvinenge zvichireva kuti kana akanga anyimwa birth certificate toti South Africa yabudirira kudzika mutemo iwoyo, vana vanenge vazvarwa muSouth Africa vanenge vasina mabirth certificates ekunyika dzavanobva kana dzinobva vabereki wavo, zvichirevawo kuti vanenge vari stateless, havana nyika yavanenge vachiti ndeyedu. South Africa mavanenge vari vanenge vasina magwaro. Nyika dzinobva vabereki wavo kana kungava kuZimbabwe vanenge vasina magwaro. Ndo imwe yenyaya yatiri kukurukura. Tiri kubatawo zvakare nyaya yatiri kunzwa yekuti hurumende yeSouth Africa vatanga kupa mapermit, maZimbabwe exemption permit aya kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera kuti zvinge zvichipiwa mvumo yekugara muSouth Africa. Magwaro iwayo anenge aine upenyu hwemakore mana kutarisirwa kushanda kubva musi wa 1 January 2018 zvichireva kuti magwaro iwayo atononoka ndofunga nenguva yangade kutoita gore. Angadai akapiwa vanhu kubva muna January 1, 2018 achisvikawo kupera musi wa 1 musi wa 31 zvita kana kuti 31 December 2021 muna 2021. Ndo imwe nyaya tiri kukurukura. Asi tiri kunzwa kuti vakawanda vakanga vane magwaro ekufambisa kana mapasipoti anga aexpire havasi kukwanisa kunge vachiwana mapepa iwayo nekukasika, zvichireva kuti vari kukurudzirwa kuti vaende nemagwaro anenge akarenyuwa kana kuti renewed passports kana mapasipoti matsva ekuti vange vachinoratidza kuHome Affairs, maofisi eHome Affairs, kuti vange vachikwanisa kuproseserwa kana kuti kupiwa mapepa ayo kuti vange vachigara muSouth Africa. Zviri kuitwa kune vakaapplya vatinonzwa kuti vanosvika ku180,000 vakanga vaapplya vachirenyuwa mapemit avo kubva kune akamhenga aripo ainzi maZimbabwe special permits. Vakupiwa maZimbabwe exemption permits. Zvichireva kuti imwe rimwe danho rinenge rarerutsirawo vana veZimbabwe vanenge vakanyorera kuti vagare muSouth Africa. Christopher.
Yebo chonga zulukandaba lamhlanje ke lilanga lapho isihlangana khona sihlaziya indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe uhlelo esiluthi lona iDiaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana abantwana balabo abokuza eSouth Africa abaseyikuphiwa ama birth certificates incwadi zokuzalwa. Siyabona njalo ubana kulenye njalo indaba esizayiphatha yokuphiwa ama paper okuhlala lokusebenza emthethweni okuse eSouth Africa athiwa wona ngama Zimbabwe special exemption papers ama license kumbe singathi ngama permits la siyezwa njalo ukubana bakhona abanye asebebizwa nguhulumende weSouth Africa be Home Affairs asebehluleke ukuthi bathumeze ama passport asebenzayo ngoba bona bahambisa ngesikhathi bethatha ama becela amaphepha wona la bahambisa ama passport ayisephele umsebenzi lokunye kunjalo ikwesuphatha lamhlanje ukugoqela ke lalabo asebeqalisile ukuthola ke ama permits. Siyalinxusa kuhlelo okwamanje ke sesilaye omunye umhlonitshwa esilaye jonga.
Tinoza kuti tava navadhewa mavhinga parunare vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vamavhinga tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru kupinda muchirongwa, ndinokukwazisai nokukwazisa vateereri kuZimbabwe nepasi rose.
Aiwa tinotenda zvikuru. Maybe totanga hedu nerurimi rwechirungu rwekuti vakawanda vanonzwa zvatiri kukurukura nezvazvo. We understand that there is a storm brewing between human rights groups and the South African Home Affairs Ministry over the latest decision to abolish issuing of birth certificates to foreign children. May you tell us the situation in South Africa at the moment?
Well, thank you. That is very correct. There are serious challenges. It looks like the Home Affairs Department of South Africa has forgotten its human rights obligations in its constitution because of the latest move now to discontinue the issuing of birth certificates for children born to foreign parents. And as human rights groups and activists, we have said this is a violation of the rights of children. All children in South Africa have a right to an identity. And we are pressing for a review of this position, and we hope that the relevant authorities at the level of the Home Affairs will review this position and discard it because it is a gross violation of children's rights and should not proceed. It in fact amounts to institutional xenophobia and it really sends a wrong message, especially when you look at South Africa's glorious constitution and its legacy under the former President Nelson Mandela, the icon of human rights respect. We hope that there will be a reflection of the Mandela legacy and a review of this unfortunate decision.
Mm-hmm. Is this something that is already in place or implemented or it's still in the working stages?
Well, it is in the working stages in terms of formalization as a policy position. But in practice, actually, I have been talking across, particularly in the Gauteng province, that in fact, in public hospitals, this position is now being implemented. And a number of mothers who are foreign have faced this difficulty of being unable to register their children. So it is something that is formally not imposed, but in reality, it is being implemented. And we are saying that it should not be the case. Children have got fundamental rights that are in the South African Constitution and also in the number of laws on children's rights. These must be respected, and South Africa must take a lead and provide leadership on this important matter.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Jonga. We have another guest, Mr. Ngabuto Mabena of a group called Zimbabweans in South Africa. Welcome to the show, sir.
Evening to you and evening to the Studio 7 listeners.
Thank you. Mr. Mabena, we are discussing the issue of birth certificates. Yeah, we understand the South African government will no longer be issuing birth certificates to children born of foreign parents. Now, can you tell us how big is that impact?
What basically happens in the case of Zimbabweans that have children in South Africa or born in South Africa is that when a child is delivered at a South African hospital, they are given a proof of birth, that's the hospital card or clinic card, which they then take to the Zimbabwean consulate to apply for a birth certificate, which is a Zimbabwean birth certificate, which will state that the child is born in South Africa but is Zimbabwean in terms of parenting. And then they apply for a Zimbabwean passport. The challenge which we are facing as the Zimbabwean community is that you have parents that have kids born in South Africa who have stayed with them maybe for over a year and so forth. The department requires that when you then apply for an accompanying visa or accompanying permit for the child, one has to do that in the country of origin of the parent, meaning in our case, one has to go to Zimbabwe and apply. It is quite a challenge. I was at the border the other day where immigration officials were basically making an issue out of a two-year-old child with a clean passport acquired through the Zimbabwean consulate. They were now visiting Zimbabwe, and the Home Affairs Department wanted to know how the child has been living in South Africa for the last 2 years without any permit, not taking into account that the child is born in South Africa. Yesterday, I had an opportunity to speak to the Director for Immigration, Mr. Jack Market, to try and understand, because the special permits are now being issued, they are coming to an end, to say we have kids that are born in South Africa who now need to apply for study permits. And the response that you are getting is that these children must go and apply in Zimbabwe, which makes it difficult because some of the kids are already at school, some are minor children. So in our view, we were saying they needed to waiver that requirement so that just like their parents who applied for special permits in South Africa, they should be allowed to do so. But they have been prevented from doing that, which in our view is a violation of children's rights. The organization that I belong to, the African Diaspora Forum, is also engaged in the broader issue which Mr. Mavinga is speaking to, where a number of migrant kids are affected by the new policy to say the South African government will not issue birth certificate to children. You can imagine that the children born to parents from Burundi, Cote d'Ivoire and so forth, who are in South Africa, now will not be issued with this birth certificate. So it is quite a challenge to an extent that the kids will find it difficult to access schooling, even though that might be going to grade one in next year. They have to apply online. So if they do not have documentation, they will have challenges in going to school.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. We have a caller. Tinemtere Redu Kutanga Mchirongwa. Hello? Hello?
Hello.
Hey, Magadi.
Chirupe, Magadi, Murutara na Claudia Chinyanga.
Claudius Chinyanga.
Hey.
Mukwagadi ku Jobek.
Ah, kuno kurina ni chose.
Ku mushamuchi vakupi.
Kuweza.
Aiwa pakanaka. Varu kuweza waka terra. Tunuzawadu Studio 7. Ino nzikuwa matuno. Waka wanda mwenye kane kunze. Taurai zvenyu pamusoro penyaya. Tiru kurukurai.
muri kutaura nyaya naka chaizvo zvakatooma handi zive kuti pangagadzirise sei panyaya iyi nekuti ndikuona ndakaonawo kuti pandakatozvara mwana wangu ndaingopuwa bhetiri rinongonzi Allen ndakatozongonomutorera kumusha ende zvinenge zvichidhura futi ndatobhadhara ndonga musha ndatonobvisa $50 kuti ndipuwe nekuti kumusha vanobva vati uri kurenounce citizenship andone zvichinyatomeka sense kuti mwana wamuzvarira kuno onzi ini ndee ndine pemiti onzi mwana achapuwe bhesi chienda unoaplaira kumusha ndongona kuti ichi zinophobia chetemu amene kuti ndapagadzirise sei ndichora genesi onazvo izvozvo
tainzwa kuti kare vaimbopa mabirth certificate ainzi mabridged birth certificates aibva angoratidza kuti uyu haasi mwana haasi muchizvarwa chesouth africa asi muchipiwa henyu birth certificate ndo zvamuri kutaura nezvazvo here kana kuti mutemo uri kutariswa mutsvawi wakatobva wangokubata iwo
ndiroro randimarere mhekini rine mwana wangu rebridge iroro ramuri kutaura
runonzi abridged saka izvinoizvi uye zvinoizvi kune mutemo waroda kutoti iwayo mabridged acho munge musingaawani nekuti mune vana vanenge vazvarwa nevabereki vekunze vachiti munhu anofanira kunge achizviaplaira ega pemiti yekugara musouth africa pache zvake
manje tinenge tatoomeserwa tofanira kutodemonstrata ndozvandinoona nekuti tiri maafricans we are brothers and sisters saka tingafanira kuti tiomesera nekudaro especially sisi tiri musadhaki kudai
yes
anofanira kunge panitongone mutemo wekungoti sadhaki ngatingorerutsiranei kwete kufira tiomeserana ndokuona kwangu ini
no aiwa tinotenda zvikuru kana paine zvamunenge muchida kuzobvunza tinavo vanoshanda nemasangano anorwira kodzero dzevanhu tina vadhiwa mavhinga igweta rekodzero dzevanhu vachishanda nehuman rights watch kuchamhembe kweafrica tinavo vanxabuto mabhena vanoshandawo nesangano rinonzi zimbabweans in south africa nerimwe zvakare sangano ravanoshanda naro rinonzi african diaspora forum vanokwanisa kubatsira zvizvarwa zvemuafrica zviri musouth africa tinotenda zvikuru amai chinyanga maita basa. Thank you so much.
Maita henyu nekundipinda muchirongwa. Ndatenda shukuru.
Thank you. Chris, that was our first caller, Miss Claudius Chinyanga. She's in South Africa, but comes from Wedza. She says she also faced a problem when she gave birth to her son. She had to go to Zimbabwe to get a proper birth certificate because she had that abridged birth certificate in South Africa. That does not allow one to have a permit to live in South Africa unless that child is to apply on his or her own. For her own certificate. So she said that's an issue, and she's urging Africans to unite and demonstrate or make sure that they show the South African government that they are not happy with this, because she's of the opinion that South Africa should help those coming from the southern region or in the SADC region. And she thinks there should be a law that helps those from SADC regions or SADC countries.
Okay, Chonga, I have a question for Mr. Mavhinga. Mr. Mavhinga, what happens in the case of a mixed marriage, like the mother is South African and the father is Zimbabwean or vice versa? Do they get affected?
That is one of the challenges that we are confronting, that what needs to be done primarily is the authentication of a marriage. And it's a very long process where the foreign parent acquires local documentation in South Africa for the child to be regarded as South African. But the process is very difficult. It's much easier if the wife or the mother is South African because she can just it can just be as if she is a single parent. There is a greater acceptance of single parents having authority over the child. But if there is a registration of a parent or a foreign parent, the process has to be that there is authorization and acquiring domestic papers first, and it's a rigorous and difficult process, partly also because there were allegations previously of fraudulent or convenient marriages that were for this kind of document, or for getting papers, if you like. So it has become very difficult, and what we are saying is that children should not have to suffer. Children should not have to be inconvenienced, and their rights should not be violated simply because they are born in South Africa to parents who happen to be foreign. There is need to ensure that there is this protection primarily of the best interests of the child. And this is what we are pushing with a host of human rights groups here, to have it formally as a clear point of law that is accepted by Home Affairs, that all children will be entitled to and will get birth certificates regardless of the nationality of their parents.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tinemwe Mterere, Chris. Hello?
Yes, hello.
Yes, Makadi.
No, Ndripo, Makadi, and you?
Takasimba, and yeah, now.
Okay, Ndini Innocent Maposa.
Va Maposa. Murukufona murukupi?
Mfona Andrew Joburg.
Johannesburg. Kurise Joburg. Nyika yegoridhe.
Nano kuri nani tarize yes mazano kwakutonhorera kwakuchipisa
kwakuchipisa vamaposa kumusha vari chibva papi
papa buhera 07
kubuhera aiwa taurai zvenyu buhera yakateerera izvo tichitaura kudai vari kutokunzwai vamaposa
ja maita basa nyaya inosiririsa chaizvo munoona pa Roneta pacho magende pekuti ini ndine vana vaviri vandakazarira muno. Vese vane maunderbridge aya aya ndidi. Mashandiko avo kunotora mapasipoti ikoko kunhindiriki yembasi kwedu. Vane manhindirikiyo, vane mapasipoti vese zvimwezvi. But now, kuda kunoapplya for mapemits avo makasvika diki. Maybe I can go on our permit to the candidates, but the watch are in our store. Oh, my God, who is the one who apply? Vanagashi, Rambazaka, Izo, Jan and Gatu Mawan. A final woman, I asked Dr. Zoya, is no one as a Zato Dio, which means in Gatuashi, Yato double trouble.
Sakashi, I'm going to go to the road.
It's allowed.
Hello, and achiti zvizvi zvamungakurudzirawo kune masangano anobatsira kana zvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti muite kuti munzwikwewo inzwi renyu ne South African government.
Napa vanga vachitibatsira chaizvo ndachokoda kudzira kuvo varambe vakaita zvavo vachiita kudhara izvozvo zvekuti vanongotipawo iroro anabridge iroro birth certificate. Tokwanisawo kugadzira mapemiti edu ekuZimbabwe, mapasipoti edu ekuZimbabwe iwayo. Kana tazodzoka nawo muno mauya because handinenge iri external, ita external. Paanouya muno, tokwanisawo kuapplyira vana kuitira kuti madocuments andei ndinawo nevana vanawo. Hationa kuti ini ndine mapepa vana voita maguma-guma. Ani muri kuona kuti ipapo pane paakunetsa. Saka taita kukumbirisawo organization iwayo kuti vatirerudzirewo kwane tirambe tichingowana mabisibisketi semawanira katichingoita zvinobva zvafamba zvakanaka.
Thank you so much, vamaposa maita basa.
Alright, tinda zvikuru nekundipinza pachirongwa zvirambe zvakadaro namangwana.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much, Chris. Ndingotarisa zviri kubva kuvateereri nevatariri vestudio 7 paShona Live Talk, paShona Facebook page yedu vari kuteera Live Talk program yedu. Tina mukoma Gabriel Machingura, hanzi watching you from Bloemfontein, that's South Africa. Vachibva vati zvakare mukoma Gabriel Machingura, well done. Ndofunga vanga vachipa kwatiri kuti sando dzenyu. Handikungofungidzira nokuti ngoma inorira ichiti kwangu kwangu. Then koita koti nimpe mikoti anzi Zimbabwe ikanaka vanopedzisira vave kungotiti gara yenyu ndava tiri kuvagadzirira nyika yavo then abva ati zvakare kuna kunemwe mutauriri hanzi homi wangu afona uyu ndofunga mai vatanga kufona vekuwedza ndopanei panyorwa nyaya then mukoma Bright Madaya vari kuti ndifonerei kuna mukoma Nathan FR Fraser Cheeks hanzi loud and clear as usual how are you all aiwa tinofara zvikuru mukoma Nathan. Then tina mukoma varanze Deborah Piri ndi muzvare vari kutiona vari ku South Africa ku Cape Town. Chris ndofunga tinemwe muteereri anokuluma.
Yebo jonga. Silomlaleli ecingweni. Siyakwamukela uhlelo.
Yebo ndani wako.
Siyaphila. Sikhuluma lobani?
Khuluma lo Thomas.
Thomas.
Yebo.
Ye, ungapi kwamhlaba Thomas?
Ngizojwaze.
Oh, eJohannesburg. Akusiphatheleke olakho lamhlanje.
Eh, hayi ndingabe yashupa baba, mina singabanye abantu besanika aminuti lana, manje sase sizira abantwana bese esikolweni. Manje bathi bona abantwana besikhathi sithi apply ama decision lawa ne aminuti ama ideas asiyathole lapha, bathi abantwana kanjalo lapha abangilizi. So ngeke sa apply le ngoba jabele ulelilizi, abantwana bazalivumela manje ekhulu. Manje bathi befundile manje ingane yami iphedile trick yabo phele ikini bhala nebase teach sekuya lapha. Manje ukuthi manje athole kumbeni ID yokuthi ngoba bala ngalise isikhathi angene ehleleni lama clinic. Hamba mpela kwazi kwaba kabili bana bathi hayi ngani zizele lapha ayihlangani lalo ehlelo lama clinic. So manje umntwana useqedile matric manje ukuthi ayenzeni angisazi ukuthi yenzeleni ukuthi enzeni sengizamile ngamtshelela into zekhaya njengepassport le-certificate yasekhaya okuyibhaliwe born in South Africa i-nationality Zimbabwe but manje ukuthi angisazi ukuthi amaphepha ngoba manje ukhanya la umntwana amule-stress yazonto athi bazazibulala manje ukuthi angadinga ababa bephethe emthini ukuthi adinga imisebenzi kumbathini manje angisazi sephilana kaeinenzeka angasazi kunebhethi ngamhlela uthini manje njengazama kafika lasepitoli kathi ngifunela i-start permit ngiyafuna i-start permit vele sefundile yanje i-matric ukuthi i-certificate se-matric iyasikhonvetha kanjani siye izimbabwe zetifiketi yabona zokelezizinto ziyazihlupha ngomumo wezinzeni ikezajasi amalokuzeni okuhlupheka nje ukuthi yai
so nxa usithi wauku-amnesty amnesty leyane kamandela
hayi kamandela leyane asesile ka-96 ngoba vele into sasile siyalekile ekhaya izinto esingelazo ezine esile kakuphezu kubuya le yikhathi lesithi i-amnesty kade hayi mhlawumbe iyathola isizo-ke manje bekukhanye kuthi ayi alitholakali isize i-on
Ngiyanini leyo amnesty ngowuphi umnyaka?
Yena manje wathi lawo ndabe lama ID kathi wathi ama amnesty nisakare ndama ID. Akabantu abathi bona abantu bele bese.
Oh, yile yamalokhuza yama permit le. Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane. Hayi kulungile sizabuza esilabo lapha silegqwetha lomunye lapha osebenza lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sizababuza ukuthi bathini ngodaba lwakho ulalela.
Okay, ngena lena ngokwenza ngokuphendula ama office nge-system wathi ngibe yaphikeni market metrics isaphikeni isaphikeni ngesikala ngithini ngiqale ngapha ngesikuthi ngikame ngaphele ngaze.
Hayi, kumbunga ungayikhatshana bamba khonapho sihle usuba sikubuze beliphendulane nxa liphendulana. Mnumzana Mabhena. Alo Mabhena. Mnumzana Mabhena.
Hello. Ndofunga narewa mabena.
Yebo.
Oh, yeah. Ukona.
Yeah, mabena silobaba lapha osecingweni angazi kumbuya muzwa uThomas ubebuza ulombuzo lapha. Uthi yena wathola iamnesty.
Indaba yakhe ngiyayizwa, into yenzakalayo ngo-2010 waba le-poor communication ngoba kwathiwa abantu babisele incwadi ze-South Africa amabhasi. Ma abantu babebisele amabhasi kumbe ama-copies ama-ID ema-ofisini e-Home Affairs, kwakumele nabantwana babisele ama-birth certificate awe-South Africa bese bethola okweZimbabwe. Manje njengoba babechasisa kwezindawo ema-Home Affairs babengathathi ama-birth certificate abantwana, abantwana basesebancane, kwenzeka ukuthi abazali bathole bona ama-permit, abantwana basala besebenza ama-South African birth certificate. Kuthe-ke abantwana sebekhulile seloku-matric njengesigaba ukubabakiso manje, abantwana sokumele babhale i-matric, sokufuneka ama-ID. Meanwhile, i-ID yomzali kumbe ama-ID abazali asevaliwe abasekho population register ye-South Africa, osokwenza ukuthi kube nzima ukuthi umntwana abesebhala i-matric kumbe abese-aplayela i-ID. Yinkinga esihlangana layo leyo evele ikhona. Kusukela ngo-2014 lokho sizama ukukhulumisana nohulumeni we-South Africa ukuthi abantu ababisela ama-ID ngo-2010 ngakuzange kwenzakale ngo-1995-1996 ukuthi nxa ubisela i-ID yakho ngo-2010 uvele uphiwa i-ID ebhalwe Zimbabwe South Africa, bese uthatha abantu abakho bonke ubafake ngaphansi kwakho. Esakubonayo ngo-2010 abantu babephiwa ama-FOIA permit, i-permit yayingarenyuwa loba nje abantu beqala bewarenyula ukuze kufika manje. So besekukhrete i-problem enkulu ngodaba lolu. One, indaba abantu abanabantwana. Two, abantu abathenga izindlu lapho eGoli through amabhenki ngamabhondi. Three, abantu abasebenza kumakhampani singathi ama-parasitas awe-South Africa, ngoba uhlupho olukhona uzathola ukuthi ubaba ku-ID yakhe usebenzisa elinye igama, mhlawumbe ungu-Alexander Khumalo, kuthi kwekhaya uNjabulo Ncube. So umntwana yena ngabe ebhaliswe ngokuthi isibongo sakhe birth certificate ekhaya unguKhumalo, yena usekupassport ubaba usenguNcube, yilo uhlupho esihlangana nalo. Lokhu sizama ukuthi sikhulumisane lohulumende we-South Africa lohulumende weZimbabwe ukuthi abantu laba abangu-6,000 ababisela ama-ID kumele balungiselwe. Nxa belungiselwa labo bantu, labantu ababo kumele labo balungiselwe.
Hayi, kuyezwakala. Siyathemba umnumzana Thomas ulokhu usecingweni. Siyathemba uzwile impendulo le.
Oh, I think it's dropped. Okay. Ndofunga nare yavo ya dona asitinengwe mtereri parunare. Hello. Halo, Makadi.
Tiripo Makadi yenyu.
Takasimba muda ukuluma kutaura kuspika.
Doda kutaura.
Aiwa, kana ndiwoyu. Zita ndiani?
Ndi Mukoma Nelson.
Mukoma Nelson, muri kuBotswana?
Ndi kuBotswana mFrancistown.
Aiwa, taurai Mukoma mkana ndiwoyu.
Zaachiti hurumende inenge yaomesa South Africa. Nechimiro chiri kumusha uku dewanzira vanhu tsidzi. Kuti at least wagone kurarama. Noti vanenge vachiti kuSouth Africa kwaomera, kuZimbabwe kwaoma zvakare. Dai hurumende yeZimbabwe yakwanisa kupindisa yambotaura nawo pamwe wanganzwisisani. Ndo chikumbiro changu chete izvo.
Aiwa, pakanaka. Saka muri kuda kuti vataurirane Zimbabwe ipindire imbotaura nehurumende yeSouth Africa.
Wambotaura nehurumende yeSouth Africa pamwe waikwanisa kunzwisisana, nekuti inenge ya hurumende neimwe hurumende imwe.
No problem. Mukoma Nelson, regai tisvitse kuvadare tinzwe kuti vanoti chii.
Endatenda.
Thank you so much. That's Mukoma Nelson, is a Zimbabwean based in Botswana, calling from Francistown. He's urging the two governments, the government of Zimbabwe and the government of South Africa, to do a government-to-government discussion on this issue. He thinks that maybe this will solve the matter and help Zimbabweans based in that country and foreigners too, based or in South Africa, to at least get identity particulars for their children. Tombonzwa kuna vamavhinga kuti vamavhinga tainzwa vana vaibarwa munguva yapfuura yekuSouth Africa vaipiwa rumwe rudzi rwemabirth certificates anenge achiratidza kuti hausi chizvarwa chemusouth africa hauzokwanisa kunge uchiwana citizenship asi uchiwana birth certificate raita kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro chii chaita kuti hurumende yesouth africa ide kushandura zvanga zviripo nekuti tinonzwa kuti kana gore rino muna January constitutional court yemusouth africa dare guru remusouth africa rinenge rakatotonga kuti mutemo iwe kuti vana vekunze vange vachipiwa magwaro unge uchiramba uripo
hongu ichokwadi kwazvo kwazvo uyezve tikatarisa nyaya yemagwaro anondosima birth certificate ekuzvarwa kwevana ndiwo anopa mwana wese mukana wekuenda kuchikoro saka zvanga zvichiitika zvanga zvakanaka zvikuru sei asi ngatirangarirei kuti nyaya yevanhu vasiri zvizvarwa zvemusouth africa varenge vachinzi vabva kure inyaya inopinda mune zvematongerwo enyika gore rinouya ratava kubata iri nyika yesouth africa inoenda kusarudzo nekudaro panguva yatiri kuenda kusarudzo iyi tinoona kuti nyaya dzakawanda dzinosimuka dzichinenedzerwa kuvanhu vanenge vachinzi vabva kure tinoona kuti kana gurukota rezveutano muno musouth africa vanga vachipomerawo kuti zvipatara zvedu zvazadzwa nevanhu vanobva kunze kureva kuti idambudziko ratapinda inyatwa chaiyo asi chikukumbira hurumende yesouth africa kuti iremekedze bumbiro remutemo nekodzero dzevana iremekedze zviga zvakatarwa zvekuti mwana wese ngaawane mukana wekuti aende kuchikoro kana pasina mabirth certificate iwayo kana pasina mapepa ekuti mwana uyu haakwanisi kuwana mukana wekuti aende kuchikoro kana kuti afambe akasununguka kuyambuka south africa kuenda kune dzimwe nyika vachidzoka saka idambudziko guru rinofanira kuti rigadzirwe ngatiregei kupinza kodzero dzevana mune zvematongerwo enyika ndo zvatiri kurunzira kuhurumende yesouth africa
kunyaya wekuti vamwe vari kuti vakanga vazowana magwaro iwayo ekugara musouth africa vovashandisa nenzira dzisidzo ndezvimwe zvinhu zvino zvatonzwa kuti zviri kuita kuti mimwe mitemo yakaita saiyo inge ichidzikwa munotiyo
hazvisi izvo dambudziko harisi revashoma vangazi vangashandisa mabepa nezvidzo kunyanyanyanya dambudziko harisi kuvana saka vana ngavaregedze havafaniri kuti vatambudzike vabisirwe kodzero dzavo nekuda kwedzatingati mhosva dzevashoma mitemo inofanira kungoshandiswa kuti anenge ashandisa magwaro zvisiri izvo anofanira kunge ngopindwa paspecium yemutemo zvakafanira nemagwaro anoita sepassport kana passport ikashandiswa nenzira zvisiri idzo inogona kuzobiswa kumunhu iyeye mumwe chete anenge aresva pamutemo kwete kuti munhu wese otambudzwa nekuda kwemhaka yemunhu mumwe chete uyezve isisi tiri kuti hatisi kuona uwandu hwemhosva dzacho dziri kuparwa tiri kukurudzira hurumende kuti iremekedze mitemo yayo iremekedze bumbiro rayo remutemo zvakarewo isimudzire nekuendesa pamberi kodzero dzevana kuti ko vana vatadza here kuenda kuchikoro vana vatadza here kuti vawane mikana inowanikwa nevamwe vana nekuda kwekuti vabereki vavo vanonzi vakabva kure ngationei kuti hurumende yesouth africa yakanga yaita zvakanaka ikati vanhu vekuzimbabwe vari muno musouth africa vava kupuhwa atinoti maspecial exemption permit zvakanaka izvozvo ngaichireka kuita mutiya paduku yopa nerudyi yotora kodzero dziya neruboshwe nekuti ko zvingabatsirei kuti vabereki vagoti vawana mapepa asi vana vavo vasina mapepa vasina kodzero yekuti vadzidze nekufarikanywa munyika yesouth africa
thank you so much wamavhinga ramba yanyimuri parunhare taita muteereri Chris weave caller
yes jonga welcome to the show
makadini
tiripo makadii jonga
muri kutaura napaul bande ari kuno kusouth africa
mati paul ani
paul bande
bande rekusunga iri
bande rekusunga
aiwa pakanaka mukoma paul taurai tinzwe nyaya ndiyoyi yatiri kukurukura tikutaura pamusoro pemabirth certificates nenyayawo zvakare yemapemits atinonzwa kuti akatanga kupiwa vanga vakaapply
apa ndikutaura nayo inye ndikuda kutaura ndakabata nyaya nawo yemabirthcertificate evana kuti vana vari kusouth africa iri kutaura mutemo kuti vana vachafanira kupiwa mabirth certificate
Yeah, taura hei.
Ipapo South Africa, ili kuda kukanganisha zingaziri nye kuti mwana opira mosha isiri yake hiri. Uta zagunda kuzikorone mosha isiri yake hiri. Nekuti mwana anacha ano ziva. Andite mwana aninga ane watere, jivalinga wane matosa akaterera. Kana kuti kukuti kuda wanenge vachida kuzvidzidzira mosva dzevabereki dzekuti vamwe vanhu vanenge vachida vasada kutora mosva dzevamwe vanhu nekuti ndozviziva chete kuti kune vamwe vanhu vanouya kune muno South Africa kuzvidza kuita uri zvechokwadi zvechizvidzidzira asi kana vachida kudzivirira izvozvo ngavadzivirire vanhu vasina mapepa asi vanhu vabudisa mapepa avo vachiti mwana wotida kuti ID yani vanenge vachizvidzidzira kuti vabuda pachena kuti ndozva kuti vazikamwe vanhu ava saka munhu uye akaita uri abudisa mapepa ake pachena zviri nyore kuti vamutirise munhu akaita saizvozvo.
Thank you so much, Mkoma Maita Basa, Mkoma Bande. Thank you so much. Mkoma Paul Bande. Chris is calling from South Africa. He's saying the South African government is making a great mistake because it is punishing children, innocent children, because of perceived crimes committed by their parents. That is, if at all the parents did commit any crime, because most of them have their permits and papers that allow them to live and work in South Africa legally. So he says that the South African government should at least think twice before it takes that route.
Yes, Jonga, let's go back to our guest, Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, we understand that the permits that were applied for last year are now being issued. What has been the situation? Because we understand there are like 1,000 people or so who could not provide valid passports but are now being asked to provide them. What other areas of concern have you gathered so far?
Well, thank you so much. I think the biggest problem with the issuance of the Zimbabwean special permits, the ZSPs, has been the great delays in the processing time. Remember that this was a process that began last year on 15 September. And the lack of communication in terms of where the processes are and what needs to be done. It is only now, I think, on November 15, that communication has come forward to say of the 180,000 Zimbabweans who applied, complete applications maybe only 90 applications were not complete. And that also, what is clear is that processing is outstanding for, in terms of collection, about 40,000 of these applications at different VFS offices across the country. In terms of the Home Affairs Department, it is updating information on about 30,000 applications that with the VFS. And you are right that 1,932 applicants put in their applications, but they have got expired Zimbabwean passports, and therefore they are not being processed, because what needs to happen is that of these 1,932 applicants, they need to get new passports and then submit those passports to VFS for this process to go ahead. Mm-hmm. But this was information which had not previously been available. So we are now happy that there is communication, and we understand that the closing date for submission of new passports is now 15 December 2018. So we urge Zimbabweans who are on this 1,932 to check their particulars, get new passports as soon as possible, and meet this new deadline of 15 December 2018.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Chris, before we go to Mr. Mabena, there's a caller. Hello?
Hello.
Hey, Magadi?
Kona.
Ah, Skona, Chris. take over.
Li fonalinga api ba?
Nse Pretoria.
Nse Pretoria. Kama umban?
Mashangana.
Oh, Mashangana. Ni, sunga sipi mbona yako?
Mbono wame, ito leli kuruma kwewe ise ndaweni ku SAFM kutu. Bawa nkwa wame nda kuhubi, seba mingi na wama pangu. Yaswa ya sinu kandela kutu, wama tuwa na wanya za teori, kutu mwenye ni mwenye haza aplea, haza aplea le permit ni passport yake na sawa. Ya kwa na isi government ya South Africa, nizwa nga wanda. Awa tuwa South Africa, mawa tukindwa yendi so, igina iwa nga lengela leyo. About the South Africa, our color everything. Lavant Lavani, Yamda Kuman is in the Emin Mashawa, Jobbe, about the Lavant Lava is in the Lizzaqua, Umutanga Pant and Afrika totally in the lay. But the computer to Lavatanga Pant is what I mean. Yeah, but even Kuman, we want to go out to my Ben and our Gama Zing. It's one lay, even I, we want to say that Kuruka, wherever I am in the organization of it. Chakisa wati ama pasi le Zimbabwe wawo na bako niku jamela wati nisho utifara na le ema tebele wati ama tu havana wa ama pasema havana wa
certificate
mara wailanga enzi kuti le ekaya le kuti kuvane liye shele le kuti avantu la batu hela ma beze tifiketi ema beze tifiketi na wo
ya
ya
utkatile ya
ya Venkela kuti ngibuzele kuba lona kuti mabena kuti waifa khona kuti balungise izinto zalanga kakhulu kuti kuti leka zivaningi sina ma ID le ikhaya.
Hayi kulungile sizambuza uMabena.
Okay, sha.
Ya mnumzana Mabena nango ke mbuzo.
Umbuzo akakuzwanga kuhle ukuthi uthini ngicela ungizwe mntakababa.
Uthi yena ikukhanya sekukhulunywa indaba yama birth certificate khona ngapho eSouth Africa. Uthi yena kathi njengenhlanganiso kungani lingabi lenhlelo ezifanayo ekhaya ukwenzela ukuthi labo okuthiwa kabala ncwadi zokuzalwa ama birth certificates lazo bazithole abekhaya khona.
Okay, kolunye uhlelo esilalo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyakwazi bakhona abantu abangelazo incwadi zekhaya, ama-birth certificate lezithupha zekhaya, okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bathole ama-permit. Sikhulumisana lohulumeni weZimbabwe ukuthi kumele i-office ka-Register General libuye lapha eSouth Africa lizothathisa abantu ama-birth certificate lezithupha, bese beyathatha ama-passport ngoba siyakwazi kulo hlelo luzabuya ngemva April 2019 lapho uzaqala khona ukungena lokho kuthiwa i-Sadagogi visa, so ungena umthetho omutsha we-outwa international migration. Sike sakhuluma le embassy yaseZimbabwe, sakhuluma lo vice president waseZimbabwe Mohati, sibabonisa ukuthi uhlupho esinalo kulabantu abaningi abangelazo incwadi zekhaya abalapha eSouth Africa ukuthi bancediswe. Siyathemba ukuthi mhlawumbe kathi uqala u-2019 bakubone kuyinto eqakathekileyo. Two-agost esikhuma lapha e-embassy bebethi balungisa umhlangano phakathi kaminister we-Affairs weZimbabwe ubaba uMathema lo minister uGigaba engayehli esikhundleni. Sesizakhangela sikhulume labo ukuthi size ukuthi njengoba uGigaba esehlile esikhundleni sekulo minister obambe okwesikhathana ukuthi kumbe uhlelo labo liyaqhubeka ukuthi labo ominister bobabili bahlangane bakhulume ngodaba lolu.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile.
Yeah.
Anze thina mwe mtereri zvakare ari parunhare. Alo.
Lo mkoma Jonga makati kona mkoma Gibbs.
Ah, nhasi ndimkoma Chris, ndiani uyu?
I'm going to go to the house. Ede wiro kuti foreigner mukati washita kubve munhu ari ngari chigaro chakadaro munhu vanenge kachinyaya kureva maZimbabwe. Mbono tsona pano vambalula vachiri minister of police vaigara vachingoti maforeigner ozvibvata kuti maZimbabwe ndimbava. MaZimbabwe ndi vanodidi muno munhu vanoemploya maZi. Saka zvakati kare zvekuti Dr. Mswadide vakada vakainvitewa pa radio pa SFM pa program yenzi Talking Point. Ndakafona ndivaudze kuti ano badeni ya murukuta ura ilikunzi india mafurena hati ya kishisu inya ya kutika na vanu venyu waka itra protest waka pizza spatara wanzo seranyika kumashiri pachavo noti kuti mwote mka itapa kliniki mkana wali pachipatara mchono ati out of vanu wanengi wali mkiu mka wili inga vanu vese namba ya wanu wali mkiu mnoko na kuona wali patoto wa namba mnoko na kuona ati anengi kachizu mafurena hati kwa mwe wanengi wa 15 out of vanu 45
Asida ndashida kuvunzai. Ndashida kuvunzai kuti munoziva here kuti mukoma panoiswa ma allocations ndosaka kushitwa ma census ne zvimwe zvakadaro. Pane pachitirwa kuti kana vakanga vachi ini ndinobva kuuzumba. Vanofana kuzva kuti uzumba toti ine vanhu 45,000. Saka kana kuchiuya zvinhu zvine zviri kana zvemishonga vanogona kuuyisa hawo zviri 50,000. Kwanongoda kungozowedzera mbichana nekuti vari kutarisira kuti uzumba ine vanhu 45,000 kouya zvinhu zvinoshandira vanhu 50,000 zvino kana kwakuzoti uzumba ine 45,000 vari on record asi on the ground kune vanhu 80,000 vakatumira mishonga inoshandira vanhu 50,000 kana 60,000 mungona vari patiita shortage kapa
ndiupa uisisa mukoma asi mukatasa nyaya iyi Zeka zokuti minister le Home Affairs vakarizaini swa vakafukiwa nenyaya dzanga dzanga nyaya kukomedzwa pomene vajigava vanoita sekuti vanga vachizvikirira zvakasimba nokuti ndikatanga ndiona sekuti nyaya dzava kusimuka nokuti munhu anga vari muno vamwe vanenge vachidzwa kuti uyu anga shita sekudefenda havadi haachizvipo hozi ndakaona ma zvakazvitwa kana Dr. Mutwariri kuLimpopo zvinoita sekuti inyaya yekuti ipolitics mukazvitarisa chiasi chiasi Bwoi tono na chero mea wejo beki wano gara ndo wa mwano gara wa shingo tende kama hore na kajinye kure wa mazibabwe Tuko tata asaka mwono na tunye ajo zinenge zinungo wa asa zakanye kure rekira kure zima chongi kwenye nika kunyanya Kudarika dambu ziko pachi dambu ziko hata asira ambikuti hengu chino konzereta Asi nye hii matawari gwa yari gidwa nama sumutira yari kita Sweta sumutira sumeje matongi kwenye nika Chitari sabuti hivyo mini sawe homa face wa risa ya na mazwa pera Taka sweta sabuti uyo muna anga chiti defenda Taka awane mkana kuro kuti Wachiti tende kano kuti vagigava vakarisa ino ndo 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 maonera ndirikuita nyaya ndingazvipa mazinga vanoonawo sei kuti ndo maonera ndo nyaya kuita nokuti muno mutonyaya kuziya kuti kana zvematongi gwenyika vanonyaya kuti kana zvikatangwa zvikatangwa sezvizvi munogona kutozowa rine zvakada vana KZN kumuka vanhu vachinzi vakazopishiwa mafurina aya nenyaya kuti zvizvi zvitanga kuti vabvana vakuru kudai vanofanga kunge vari vanoti vhikirira vanhu vanava vataurai varivo Aiba kana kokuvanda kana kokudi. Plus hurumende yedu haida tiitarisi yakisodo kuti itaure nyaya dzakadai. Tinomirana navo mazinga namasangano avo. Tinomirana na Nicholas Mabena we Zimbabwe Communities in South Africa. Tinomirana na Muzari Zimbudzana. Ava hurumende pachaya hatitori nokuti tinoziva kuti hurumende mataurira ainoita.
Thank you.
Kuti tinozotokonya vari kunoko zvekuti tinozogona zvara tava muparuma na zombe nenyaya iyo.
Thank you so much.
Ndira hiruti kana zvazvichigona. Vana vama zinga vangoti mirira sekutaura kwaunda achingo apocha ochi. Ma MP acho vachingo kwanisa kuti vachisa nyaya yako inofanga kuita. Bo tinoda hurumende yedu inenge ine dambudziko. Noti yagara ino rekoti vanhu vari kuti.
Thank you so much mukoma Donald. Regai tutore mumwe mutereri startupa wamadzi wama vinga mukana rekuti mumwe mutereri. Hello.
Hello vajunga na vakrisi masvera here.
Hai vataswera ndiani vari parunhare yao?
Ndivamananda zvavari kutaura.
Vamananda pinda yemuchirongwa hatishanyanya kuda kutsvaga introduction kuna vamananda mumwe wedu.
Ndange ndichida hangu kuti zveshivawo zvinhu zvacho zvinosanganisira nhau dzematongerero enyika ichokwadi kune vari kutaura vachidaro. Nokuti some few days ago pakatanga kuita mainspection kunonzi kuKZN KwaZulu-Natal. Vanga vachitenhera ndingangoti vanofamba nemaheavy duty packages like matrucks so kana waenda kuri bridge waisangana kune mapurisa nehome affairs ikoko votsvaga kuona kuti une mapepa akakwana here part of some of us vamwe vacho hatisati ane mapepa akakwana saka zvaibva zvangonzi ibva waburuka murori asi izvi zvichiperekwa nenhau yokuti one unemployment in South Africa inenge yasvika pa27 so pa27 they are very worrying over that issue recently the government introduced a system yokuti from next year as from April graduates those who will be looking for jobs vanenge vasingachatarisi experience in this case they are trying to accommodate vana vavo munzvimbo dzakasiyana siyana. Pangangoita hazvo zvimwe zvitaurwa zvinenge zvichiitwa izvi, but generally inspection yavari kuita kutira kutsvaga kuona kuti vanhu vari mabasa umu vane mapepa akakwana here exactly, kana kuti havatorina. So immediately wangoonekwa kuti mapepa akakwana uchibva watongosiya nokuperekedzwa kuti chitobhoenda muchako wako ari muno machibvatora. So mukana wokunyima mabirth certificate iwoyo unoitazve zvakare kuti upenyu hukuomere hudzokera kumusha kwako. But above all, nesu ngatitsvagei kuti tione nzira yekuti tasimudzira sei nyika yedu. Timbosiyana kungopopotedzana kusi, hakuna kwatinombosvika nokupopotedzana ikoko.
Vamananda,
kuchangochiparira by the end of the day.
Vamananda, ndoda kungokudimurai ipapo sori, ndoda kuti mudzokorere futi nendebele ndozva kuti uyakuluma baba. Nguva yakumhanya ingoti futi gazva mataura izvi.
Mengiti mina sebekhalile ama inspection abo okucheka ukuthi laba bantu laba baphuma phandle banawo yini amaphepha ase right ukuthi bahlale la eSouth Africa bakhone ukusebenza futhi nalana eSouth Africa. Sizwa kuphela namakunga kungokuthi some few days ago bebenewe inspection endawo itwa KwaZulu Natal. Amatrako onke vaiwangenesa pakati kwewebridge. Makufika lapho bafuna ukubona ilicense yakho, bafuna ukubona futhi ipassport yakho nepermit yakho ukuthi nezinto lezo uziphethe zona ziraithi yini. Ma zingabe raithi zingaseko raithi asizimnikazi wekhampani, wena sebayakubamba angeke usakwazi ukudrayiva, bakubophela lapho there and there ungasakwazi ukuthi uyadrayiva. But konke lokho ngangibona nje kuphuma kudawo yokuthi i-politics yiyona iphambili, ngoba i-South Africa lapha fana bafuna imisebenzi labo basampa ama-university, nabanye bangabane indawo yokuthola ama-degree ukuthi bayothola imisebenzi. I-percentage yabo seyafika ku-27%. Nasengemanje sebayazama ukuthi ba-accommodate bangenisa abantwana babo ukuthi bathole imisebenzi, because yonke into uma beyikhuluma most of the time bathi hayi ama-foreign amaningi, ama-foreign amaningi. Mama ubheka kahle kahle abafuni kahle kahle ukuthi bakhulume ukuthi hayi amaZimbabwe enze too much here. Kodwa ke uma ngibona nje bakhuluma ama-foreign amaningi, thina amaZimbabwe abanye bane-access yokungena through legal, abanye bangena through illegal, ngoba ekhaya izinto azingalunganga. So that's why ngithi mina futhi kufanele silungise ilizwe lethu, sibambane sibakhe ilizwe lethu with one spirit.
Okay, hayi kuyezwakala, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lathi sibongile. Yes, Jonga, we yes. are fast approaching the end of the show. Let's give Mr. Ngabuto Mabena his closing argument. Mr. Mabena, what will be your parting shot?
Well, we are worried about the people who have been rejected for their ZEP permits. I'm just adding to what Mavinga was saying in terms of the challenges. People, when they applied, they did the fingerprinting, and now they are being told that if you want to appeal, you must present a policy clearance, which the Department of Home Affairs has. We have been assisting other people that have gone to court, collected information which shows how their cases were dealt with, but they are now demanding more evidence in terms of police clearance, which takes more than 6 weeks or 6 weeks to come out. So this is a challenge that is affecting people. Their bank accounts are getting closed. People are worried that they might not even travel to them over the festive holiday. And then on the issue of the birth certificates and the study permits, we'll continue to engage. We'll also speak to the human rights lawyers and also engage the Zim government, the embassy, to say...
Thank you so much, Mr. Mabena. Unfortunately, we are out of time. Until we meet next time, that was Mr. Ngabuto Mabena, of the Zimbabwean community in South Africa. We also had human rights lawyer Dewa Mavinga. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemire.